Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu ndira 22 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makereke okurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasateerere kurudziro yevanhu vari kuti vanofanira kutonga kusvika 2030. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga voshora nyaya yeuori pakuvigwa kwemagamba matatu kuHeroes Acre. Vamwe vakaremara vopiwa mukana wekunoita zvidzidzo zvepamusoro kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Batanidzwa wemakereke weZimbabwe Heads of Christian Denominations ZHOCD uri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasateerere kurudziro yevanhu vari kuti vanofanira kutonga kusvika 2030, izvi zvinotyora bumbiro remitemo. VaMnangagwa pachavo vanomboti munhu anoremekedza bumbiro remitemo nekudaro vachasiya basa muna 2028. Asi vamwe mubato ravo reZANU PF vari kuti vanofanira kuramba vachitungamira. Makereke ari pasi pemubatanidzwa weZHOCD anoti Zimbabwe Council of Churches ZCC, Zimbabwe Catholic Bishops Conference ZCBC, Evangelical Fellowship of Zimbabwe EFZ neUnion for Development of Apostolic Churches in Zimbabwe. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa nezvenyaya iyi, asi vaudza nepfenyuro yeZBC kuti vaMnangagwa handivo vari kuti vari kuda kuramba vari panyanga, asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvine kodzerewo yekutaura zvazvinofunga. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, mufundisi Wilfred Dimingu, kuti tinzwe zvizhinji.
Apana chitsva chiri mugwaro iri chatisina kumbotaura sekereke kubva pakatanga nhau yekuwedzerwa kwemakore kuva pachigaro kwemutungamiriri wenyika. Mutungamiriri wenyika His Excellency vaMnangagwa vakabuda vachitiwo vanoteedzera bumbiro remutemo, and ivo igweta rinoteedzera mutemo. Saka vazotyora mutemo zvinoita kuti vazogara pachigaro kupfurikidza zvavanosungirwa kuti vaite nemutemo. Sekereke takavakorokotedza nekutora danho rakadaro, nekuti isu sekereke ndozvatinotarisira kuti zvinge zvichiitwa nevatungamiriri vanenge vakasarudzwa navanhu kuti vatitungamirire.
Sekereke, imi munomira papi mune zvematongerwo enyika izvi?
Isu sekereke hatigoni uye hatiiti zvematongerwo enyika nekuti tiri kereke. Tikapinda mune zvematongerwo enyika tinenge tadzikisira musenzeketo wedu watakapiwa wekuva the prophetic voice of the nation. So isu sekereke hatina watinozvidza, isu sekereke hatina watinopikisa. Asi sekereke tine zvatinomiririra.
Zvakaita sezvipi mufundisi? Mukapatsana ngura ipapo tine tida kunzwa kurudziro yenyu imi.
Ngatichengetedzei bumbiro remutemo wedu sezvariri. Tibatsirane kuti kana paine vasarudzwa kuti vatungamiriri venyika vasashandisa mutemo kuamenda kuti ubve pane zvakawiriranwa wanangana nepakufadza vari pazvigaro kana kuti vamwe vane maagenda avo avanoda.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Heads of Christian Denominations, mufundisi Wilfred Dimengu, vari parunare kuHarare nestudio 7.
The Voice of America.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vatungamira muurongwa hwekuradzikwa kwemagamba matatu anoti Major General Retired Solomon Siziva, vachenhamo Chen Chakeja Chimutengwende naAmbassador John Shumba Mvundura kumarinda eNational Heroes Eka muHarare mangwanani anhasi. Vachitaura pakuradzikwa kwevatatu ava, vaChiwenga vashora zvikuru nyaya yeuori vachitiri kudzosera nyika kumashure. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoshanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vachinamo kuti tinzwe zvizhinji.
Tikutonzwa kushamisika kuti ivo zvino vakuona kuti uori huripo and ndihwo huri kukonzeresa kuti nyika isafambe zvakanaka. Tinotenda kana vaakuzviona, asi chatinenge tichingokumbira ndechekuti takusvida kuchiona action ichatorwa nehurumende yacho kugadzisa nyaya yeuori. Nokuti zvanga zvichiitika ndezvekuti tiri kuona kuti uori hausi kuitwa nevanhu vari pasi voga, asi tingangoti magrand acts of corruption, zvekuti tinzwanzi bilion inenge yanyangadika pane mari yakati huru inenge yaitwa naivavo vakuru vacho vava kuona. Saka tenge tichizwa kufara kana vaakuti vakuzoona kuti ndo zviri kukonzeresa kuti nyika isafambe zvakanaka. Saka tei tada kuona manje kuti vachazvigadzisa sei.
Asika hurumende inogara ichiti iri kuedza kurwisa uori, ndo saka kayakaumba Zimbabwe Anti-Corruption Commission uyewo vamwe vanorwisa uori vari muhofisi yemutungamiri wenyika chai.
Takazvitarisa tinoona sekuti maboka ari kutaugwa nezvavo aya yes ariko, asi simba chairo chairo rogadzirisa uori ndinoona sekuti panenge pasina. Vanenge vakutotarisawo kuti vanana pfunha vepasi pasava ndo vanenge vakungotageta, asi tiri kuti ivo vakuru vacho vanonyatsokonzeresa uori vari kuita uori nokonzeresa kuti nyika idengedeke havabatwi nana zaki vacho. Tikungovaona nokutaurwa kuti ningapara zvemhosva yakati, asi hapana zvinenge zvichiitwa. So ndikutoonawo kusekuti kuvapo kwavo hakuna impact yatiri kunyatsokuona inobatika kuti vari kunyatsokurwisa uori nemwoyo wese. Asi corruption inongogara iripo ukafamba kwose kwose kwaunoenda, bhiti uri mukombi chaiyo unongonzwa, unotoona mapurisa achitotora mari yokomhomwe, asi iyo vezaki vacho varipo.
Zviri kutaurwawo nehurumende ndezvekuti chiri kukonzera kuti upfumi hugwadame kunyanya inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika neAmerica nedzimwe nyika, kunyange nyika idzi dzichiti dzakatemera vashoma vanotonga nedemo.
Vanhu vari kungowanawo sekuda kuhwanda napo. Masanctions hapana effect yatoti iri more negative. Kana iripo zvayo, asisi tiri kuti uori ndohuri kunyanyisa kukonzeresa.
Vanoshanda nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaObert Chinamo vange vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7 vari muHarare. Zimbabwe iri kumusangano wepagore weWorld Economic Forum uyo wakatanga nemuvuro kuDavos kuSwitzerland, hurumende ichiti vari kushandisa mukana uyu kukwezva vanozodyara mari munyika. Gurukota rezvemari vaMutuli Ncube ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumusangano uyu, sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pazororo. VaNcube vanoti vanoona sekuti zvicherwa zviri munyika zvichakwezva makambani makuru ekunze. Vamwe vatungamiri venyika dzemudunhu reSADC vari kuDavos ndivaCyril Ramaphosa veSouth Africa navaFelix Tshisekedi vekuDRC. Vachangobva kugadzwa kuve mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kutaura musi weChina padandemutande vari kuWhite House. Musangano weWorld Economic Forum unosanganisa vatungamiri venyika nevakuru vemasangano nemakambani pasi rese kuzeya nezveupfumi, kusagadzikana kwematunhu uye nzira dzekuvandudza upenyu hwevanhu munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe ari kupinda mumisangano iyi vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvare Chenai Moyo Mutambasere.
Musangana uyu chekutanga hausi wekuti ndipo paungatanga kutaura zvekukwezva vanozodyara mari munyika. Vanodyara mari munyika vanenge vatova neinterest kudhara. Musati masvika vanenge vachitova netarisiro yekuti vari kuuya kuZimbabwe, musati matombouya kuWorld Economic Forum. Pare zvino takatarisana neZimbabwe tinenge tichiona kuti Zimbabwe haisati yava nezviri kutarisirwa. Kunyanya-nyanya iko zvino vari kutarisa nyaya yetechnology. Tinenge tichitarisirwa kuti senyika tiri papi panyaya dzetechnology, nekuti ndiko kufambisa kuri kuita upfumi mazivano pasi rese. Zvinenge zvichitoda kuti muZimbabwe vanhu vari kuita here innovation yavo inenge yakanangana netechnology.
Hurumende iri kuti wani nechivimbo chikuru munyaya dzezvezvicherwa kuwana pundutso nevanosima mari apa.
Takatarisa kumining sector kwedu, tinenge tichiona kuti ava vari kuita zvemining vari kuunza, vari kutsvaga gold kana ingava lithium, hazvisi kushandisirwa neinnovation. Hapana technology yatiri kushandisa kuti tinge tichigadzira diamond iyoyo kana lithium kuti iite zvimwe zviga dzirwa. Ndizvo zvinenge zvichitarisirwa neavo vanenge vachida kuunza upfumi munyika kuti isu senyika tiri papi.
Dingindira ratanzwa iro regore rino rinotidzidzisawo kuti kudini senyika.
Izvi zviri kudaidzira kuti kana tichikwanisa kushandisa zvakaita setechnology, zvinokwanisa kutipa ruzivo rwakawanda mairana nezvevanhu vari muZimbabwe. Zvakare zvinhu zvavanoda kutenga, zvinhu zvavanoda kushandisa, zvakare kutarisira neupfumi hwenyika weZimbabwe. Kana tichinge tava netechnology inenge ichitiudza kwete chete zvatinazvo nhasi, asi ichitarisira kuti nemakore anotevera zvinenge zvakamira sei, asi isusu muZimbabwe hatina izvozvo. So zvinozoita kuti apo pavanenge vachitaura kuti collaboration, hatigoni kuzoshanda kana kubatanidza upfumi hwedu nevamwe, nekuti isusu wacho hatinatsonzwisisi kuti upfumi hwedu senyika hwakamira sei.
Pane cheuviri here chinozodzokerwa nacho kumusha kuseri kwemisangano iyi?
Nyika yedu yava nemakore akawanda chaizvo ichiuya kuDavos nemamwe maconference, asi takatarisa upfumi hwenyika tinoona kuti hapana chinobuda, hapana chinoonekera. Avo vanenge vauya hongu vanoenda ikoko kuDavos, asi vanongodzoka vasina chavakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, muzvare Chenai Moyo Mutambasere, vange vari parunare kuWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland, neStudio 7. Yechinoichi ziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Gova naine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vadzidzi makumi maviri nevashanu 25 vakaremara vakatanga zvidzidzo zvakasiyana-siyana munyaya dzemabhizimisi pachikoro chepamusoro cheEuropean Business University of Luxembourg mushure mekunge mumiririri wevakaremara musangano reAfrica Union, AU, vanyasha nhau vawana mabhezari ekusangano rinoshanda rakazvimirira reLimited Solutions Global LSG ekuti vadzidze pachena. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanoti vakatora dano iri kuti vawanise vakaremara mukana ukaendera mberi nedzidzo sezvo vasingawanzowane mikana yakadai.
Vakaremara vasasarire kumashure munyadze dzidzo, munyadze fundo. Tinoda kuti tinge tinewo machiremba, madoctors vana muzvina fundo vari vanhu vane madisabilities vanhu vakaremara. Saka takaita partnership ine yatinoti Limitless Solutions Global ne ofisi yangu saambasada. Tine zvikongo zvakawanda zvatiri kuita ne Limitless Solutions Global. Asipa zvikongwe zvozvo tikazosvika zvekare pakuti Limitless Solutions Global vatipe mukana wekuti tiwane 25 mascholarships.
Vanoti pasi pechirongwa chavo vadzidzi vanopiwa mukana wekudzidza kusvika pachinano chepamusorosoro chePhD. Denis nokutenda Maphosa ane makore gumi nemapfumbamwe 19 uyo ari kuita zvidzidzo zvebusiness management and artificial intelligence integration audza Studio 7 kuti akafara zvikuru nekuwana mukana wekuendera mberi nedzidzo.
Because hazvizonyore kuti unoshaya mari yekuti uende kuchikoro. They don't know scholarship inokwanisa kuprovider zvese kuti kwazi uende kuchikoro, especially disability yangu bozo nakaunda anokachindiseka and all sorts of stuff andika. Vano zvinozvo kuti munhu asingazooni anobatsire mucommunity. Saka manje apa kapa, it's my time to shine.
Anoti
ichocho ndo chanchiri engeri dream yangu. To become a role model kuna wache wane disability akaita seyangu. And kuti aiwa, kana mwe munhu achikutarisira pasi kana kuti anokudzikisira ndika unokwanisa kuprove wrong. Change in community chete ndio chanongoda chete pasi.
Mumwe ari muchirongwa ichi Norman Trimomanika ane makore makumi maviri nematanhatu 26 ari kuita Masters in Project and Operations Management. Anoti chirongwa ichi chichamubatsira pazvirongwa zvake zvekusimudzira vanhu vakaremara muZimbabwe uye uchimuvhurira nzira kuti azvisimudzire.
So mukano kungo chenda kuma higher and tertiary education wakuita kuti iwe ungochikwanisa kupinda pama organizations iwayo. Because andingangotori munhu ka watore mara toti chipinda basi takudecrease futi productivity ye organization iyo zvakulidwa futi tuchi the poor downgrade ye economy yedu.
Mukuru wesangano re LSG Dr. Mabo Daniel vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakatambirwa zvakanaka uye vanotarisira kuwedzera uwandu hwevadzidzi vachapinda machiri.
Zvakasvika kune vakawanda uye vakazvigamuchira vachifara. Tinotarisira kuti 25 seats ishoma chose, saka ndinotarisira kuti ndichataura kuti dzizowanda dzigozokwanisa kuti at least 25 from every province munyika yangu muno yandiri yeZimbabwe. Tikadero zvinogona kuita kuti tiri chetumo.
Dr. Daniel vatiwo kunze kweLuxembourg University vari kushandawo nezvimwe zvikoro zvepamusoro makumi matanhatu 60 pasi rese uye izvi zvichapa mukana kuvana veZimbabwe wekuvandudza ruzivo rwavo kuti vagosimudzira nyika yavo munyaya dzeupfumi. Vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pavanhu vese uye vazhinji vavo vanogunun'una kuti vanoshayiswa mukana munyaya dzedzidzo nemabasa. Zimbabwe iri kuvandudza mutemo unoona nezvevakaremara weDisability Act nechinangwa chekuenzanisa mikana pakati pavo nevamwe pamwe nekuvawanisa mikana yekuita zvese zvavanoda kuti vararame zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwisa moto nevagari vekuCalifornia vari kugara vakabatira hura mumaoko vachityira kuti moto uri kupisa dzimba dzavo ucharamba uchipararira zvakanyanya nekuda kwemhepo ichavhuvhuta muLos Angeles mangwana nemusi wechina. Asi mvura iri kutarisirwa kunaya nemusi wemugovera zviri kutarisirwawo kuti zvichabatsira pakudzima moto. Vanhu makumi maviri nevanomwe vafa nekuda kwemoto uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaLouis Ngara. Vangara vanoshanda samukoti kuBritain uye vachiitawo zvemimhanzi vachishanda pamwe chete nemudzimai wavo amaitawo Ngara munguva dzavanenge vasiri kubasa. Ngatinzwei Urukuro yavaita na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Mukoma Jonga Kandemiri, makadi zvenyu muri sei sei wo kwa muri ikoko. Ndinotenda kutaura nemi. Makadi zvenyu vatereri.
Mungatudza kuti mukoma Louis Ngara vanoitei uye vakadzidzira basa ripi?
I'm a mental health nurse. Uye I am a trained primary school teacher. Ndaingo teacher kubvira kuZimbabwe kusvika kuno kuUK and have also taught in further education colleges.
Tinonzwa kuti muri mune zvemumhanzi zvakamirawo sei ikoko?
Hazvemimhanzi chinhu chandinoita as part time, asi chinhu chatogadzira zita racho rekuti Louis Ngara. Zvakadaro, ndinoita comedy as well and ndiri mukoti.
Mumabasa ose amuri kuita aya, mune vana veZimbabwe vamuri kubatsirawo here kana kungava kunharaundawo kwamunobva kumusha?
Although mazuva ano ndamboti mirei semunhu ari self-funding, ndaishandisa salary yangu, ndakamboti batsirei batsirei vaimbi, ndichivabhadharira studio fees nekuvabatsira kugadzirisa mavideos. Ndakanyanya kushanda nemaproducers anoti producer Makumbe na producer Masanga pakubatsira kwandakanga ndichiita. Also ndakatomboita ka revolving fund kandaipa vaimbi vachitanga two small businesses. Ndakabatsirawo zvekare vanhu vakawanda nemari, vanhu vari mucommunity in general. Vamwe vanhu ndakatovabhadharira maschool fees, vamwe vakatosvika kuinvesti level. Nekuti vanhu vakazoramba vakuwandisa ndakazove overwhelmed. So ndokuzombomira kwandakaita, asi I hope I will recoup.
Tinonzwa vamwe vachiti kusina mai yakuendwi. Muri kukwanisa sei kunge muchirarama muri kwakare kuUK?
Ndezve chokwadi, kusina mai yakuendwi. Koti gadi, watia mariwa murutsa achacha kusvipa. Takutongo tamba iri kurira iyoyo. Ndezve kutongo shinga semurume, todi iko kukoma Jonga.
Tichidzokera kunyaya dzemumhanzi, muna 2024 zvii zvikuru zvamungati makaita mugore iri?
2024 was not a good year for us. Takanyosera, tidi kunyepa. We want to be apologetic kuvateereri vedu. Mugore rino tine moto, tiri kupisa kunge mabura. Music ichanaya kunge mvura yemubvumbi. Uye we are planning bigger collaborations nevaimbi vekune dzimwe nyika. Munoziva tichiita macollaborations akawanda before navana Matthias Mhere, vana Trimo Bande, vanhu vakasiyana siyana vamunongoziva vaimbi vakuru vakuru takaimba nevazhinji kuZimbabwe. But now toda kucollaborata nawo tichipinda mune dzimwe nyika. Gadzirirai, tarisirai zvakawanda.
Kune vamwe vanogona kuti aiwa ndoda kumbogara pasi nditaure namukoma Louis Ngara. Makasununga here kuti vange vachikubatai?
Louis Ngara, Louis Ngara, Louis Ngara, luwe luwe. Takasununguka chose. Kune vanenge vachida kundibata pafone, whether nema text or what. Phone number dzangu dzinoti +44 78 599 011 08. Ndinodzokorora, +44 78 599 011 08. Ndine ma WhatsApp groups as well. Pa YouTube music yangu inowanikwa under Louis and Taungara. Ndine makomedies angu andinoita akawanda wanda. Muna awana pane yakanzi Bhinga Ndada Media. Ku FB ndinoshandisa luwe luwe. L-U-W-E. L-U-W-E-E. Please friends, like the page. Music yangu inowanika pa SoundCloud. Munogona kuitenga pa Amazon, iTunes. Pese pa munofunga panotengeswa mumhanzi. Yes, we all know gonna be one as hard copies. Dino tenda na kundi tsigira kwa muno ndiita. Rabai magabira na Louis Ngara. Louis Ngara, Louis Ngara, luwe luwe.
Unzi luwe luwe. Vanga vari chizwarwa che Zimbabwe avo. Va Louis Ngara vari parunare ku Britain na Jonga Kandemiri we Studio 7. Gurukota reje kujidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vachangobva kumutora mhiko vanoti vachashanda zvakasimba kusimudzira chimiro chenyika. VaRubio vakasangana nezuro nevashandi muhofisi yebazi ravave kutungamira iri. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekujidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio.
VaMarco Rubio ndivo vanenge vari Secretary of State weAmerica, kana kuti tingati Minister weForeign Affairs weAmerica. Saka tichitarisa isu vaTrump, nokuti vaTrump ndivo vakavasarudza kuti vange vari Secretary of State nokubva vapiwa basa zvichiteera pamutemo weAmerica woku nge vachikonfemewa ne Senate. Asi ivo vanoti nava Trump vakabvumirana kuti zvose zvavachaita kunyika dzose dzapasi rino zvinenge zvakatarisira kuti zvichabetsera America papi.
Munoona hurumende yava Donald Trump itsva ichizowanika ichidyidzana sei nenyika dzakadai seAfrica neZimbabwe uyezve nebasa rinenge richiitwa nava Marco Rubio.
So kuziva kwedu isu kuti vaTrump ndibusinessman wapinda mupolitics vachange vachitarisisa mutemo wavo kuAfrica naana Zimbabwe kuti mari dzose dzeAmerica dzingava dzinoiswa kunyika dzeAfrica dzinova dzinopiwa nyika yeZimbabwe dzakasiyana-siyana dziri kushanda here nenzira dzadzinofanira kushanda nadzo, tichiziva isu kuti Africa neZimbabwe kuno mukurumbira huori. Nyika yeAmerica yaisa mari dzakawanda kwamakore akawanda kurubatsiro kwenyika dzomuAfrica nenyika yeZimbabwe. Zvinyi zvachinja munyika dzeAfrica idzodzo? Zvekare zvose izvo zvaitwa neAmerica munyika dzeAfrica nemunyika yeZimbabwe zvabatsira America papi pacho? Ndo zvichange zvakanangana navaTrump, nokuti kubvira pakutanga pavataura ivo vapiwa basa roupresidendi vakataura iro kuti vachatarisisa zvido zveAmerica kutangira zvimwe zvose, America first policy yei.
Chii chingaitwe nenyika dzakadai seZimbabwe kuti vaone ukama hwavo nehurumende itsva yavaDonald Trump huchipfumbira?
KuZimbabwe tiri kunzwa isu mahunga-hunga okuti kunoda kuchinjwa mutemo kuti purezidendi aitezve third term. Izvozvo zvichapesana nezvinangwa zvavaTrump izvozvo, nokuti vaTrump havasi kuzobvuma vatungamiriri vanoramba vachingotonga nguva yavo yapera pasina chavanoita chinobatika kusumudzira ufumi hwavo kuti nyika dzomuAfrica, nyika dzeZimbabwe dzizokwanisavo kubetsera dzimwe nyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika, muzvinafundo Elliot Masocha vange vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 makadini. Nesangu nozitapera ngwenya ndiri kuno kuSouth Africa kuLimpopo. Kumushandi nobva kumwenesi kwamaranda vedu wenda ita dambudziko vana vamwari ita dambudziko. Ndine vana vaviri vanorama nemadisabilities. So vana ivavo vakura vedu handichakwanisi, handizvi ndite sei, hapana rindo chikoro. Umwe wacho mukuru ndiwa 2012 muna Mei. So zvinoreva kuti mwana iye ari kutena kuzvima 13 years kukasitambitanga chikoro, handisi ndomenesa sei kuchikoro, hatauri anogona kufamba asi kutaura hatauri. Wechitwo ndiwa 2017 3 November, which means ane 7 years. Mwana iyeye iyo ndopati wese anachanokwanisa kuita. Handina kana help yandowana kana kudepartment iripi zvaro kana kugovernment, handina kana help yandinowana. Ndaichikumbirawo kuti kana pane vanozivavo kuti vana ava ndingavaita sei, ndingavaendesa kupi, ndingaita sei kuti vabatsirike, vagone kuwana havo dzidzo especially, ndingaita sei. Kana pane vanoda kundibetsera neanything chaunokwanisa kundibetsera nacho, ndingatenda. Vangandibata panhamba dzinoti +27 62 03 70 647. Ndingatenda njeo tukamudya kubetsera kupi chokuwanoenda wana kuti vana vangu vaende kuchikoro uye vagone kurarama. Uye wandataura mudiki uyu haana chaanogona kuita, anotopfeka mapamba kana kudla chaiko agoni kudla ega, anotopiwa chikafu. Ndotenda kuna vachandibatsira, ndatenda.
Mashoko evamwe vateereri avanotitumira kuno kuStudio 7. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8 nhasi tichitarisa danho riri kuda kutorwa nehurumende yeBotswana rekuderedza uwandu hwevatyairi nevadzidzisi vanobva kune dzimwe nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.